Trendybeats.com.
Rodney Clean Shizzle.
Military Touch.
Dainguva, yaito kashure. Naimbo kukumbira, naimbo da omugana mwe. Dai hope, zandoro tandirere. Dai dai duzira, pangwe nasi ndinewe.
Ndakanzwa kuti wakachata na Goliati. Washinga hiri, wapika mamonaki. Ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati. Kondizo hiri, zviri mumoyo, zviri mukati.
Taiti rure, rure. Tose kumahungwe, taienda tose. Kunochera mapowe, taiti rure.
Zvakatangira musunde, nazve tikasangana kusimbe. Ndaitisimuka titambe, haiwa putsa chirongo tihumbe. Chimwe chimwe tichadira dorore imbe.
Ndikurumbyari wetsinde, ndiye mwene wenzimbe. Usarama wakatinge, usandirindi. Mwenzi watiche, nyonga kanyama tiche. Wozotanga waverenga, tsamba yandanyora. Tsamba yandanyora, ndiyo tsamba yandanyora.
Rure, rure, taifamba. Tose kuma umwe. Kashure, naimbo kukumbira, naimbo da wamugana mwe, dai hope, zandoro tandirere, dai dai duzira, pangwe nasi ndinewe.
Chipanangana chato simuza chipepe nende, chikatapira chinofamba na changamire, tali wangu nirangarire padoko doko, makare kare taitamba, champidi kori, taishuvira kuyenda mberi, shaka kona kana kodobori, chesa chikaita midikari, asindiani, aizo siva, swata isova, ndiani, aizo siva, uchasonisia, ndiani go, Kuma, shakadaro, ninoshua, uane, rugare.
Pika mamonaki ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati. Kondizo here zviri mumoyo zviri mukati.
Senator Vibes and Matter.
More music on trendybeats.com.